Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, mbudzi 28/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi semazuva ese chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vemumabhanga vari kurambidzwa kuratidzira vokwira kumatare edzimhosva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vane mapurazi akawanda vachatorerwa. Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Molokela vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Tichanzwa zvinobva kwamuri vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vekumabhanga vari pasi pesangano revashandi reZimbabwe Bank Workers Union, ZIBAU, vanonzi vari kuronga kupinda mumigwagwa vachiratidzira nhasi, vachinyuta nemitemo yekuvandudza upfumi yavanoti yakadzikwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuvi Nqube. Asi mapurisa anonzi haana kubvumira kufora uku. Izvo zvinonzi zvakaita kuti sangano iri rimhanye kudare repamusoro reHigh Court richida kuti dare iri rimise mapurisa kupindira muurongwa hwokufora uhu. Mutungamiri wesangano reZibau vaPeter Mutasa vakaudza Studio 7 nezuro kuti magweta avo aimhanya mhanya kuedza kutsvaga mutongi anganzwa nyaya yavo, asi vaiita sevaitadza kubudirira. Vamutasa vati vaingovotarisira kuti nyaya yavo inzwike mudare mangwanani anhasi kuitira kuti vashandi vakwanise kuenderera mberi neuronga hwavo uhu. Studio 7 yakakundikana kunzwa dii remapurisa panyaya iyi, sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Paul Nyati vange vasingadaire nharembozha yavo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamutasa.
Urongwa hwekuratidzira kwavashandi vemabhanga vari kuchema nekuda kwenzara nekuoma kwaita upenyu nokushayikwa kwemana chiremba muzvipatara zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka munyika yese. Saka vashandi vekubhengi vatsimbirirwa chaizvo, upenyu hausi kufamba zvakanaka, mabhengi haasi kubhadhara. Saka vari kunyunyuta vachiti vanofanira kuti vamboungane pamahofisi aminista wefinance vaMutuli Nqube vachiratidzira kuti mapolicies ari kubva kuMinistry of Finance nekuhurumende auraya vashandi kunyanya-nyanya sectori 142 yakaunza iyo kuti vashandi vatambire mari yemuno asi maprize ezvinhu achipegwa nemari yekunze. Saka urongwa ihwo huri kuenderera mberi, tiri kutoronga izvozvi kuti vashandi vanenge vachimira ipapo. Asi mapurisa anyora tsamba isina kunyatsa kujeka, isi kunzwisisika, asi vachingoratidza kuti havasi kuda kuti vanhu vaungane, vachitaura zvekabisira kuti vanhu vakaungana vanoda kuzorova vanhu. Saka taenda kudare guru reHigh Court, lawyer redu rafaila agent application yekuti papuwe inonzi interdict, gwaro rinoita kuti mapurisa audzwe nedare kuti hamufaniri kupindira panyaya yekuratidzira kwevashandi vekumabhengi.
Saka munotarisira kuti interdict iyo inobuda riini?
Kutotarisira kuti pamwe ingabuda manheru ano kana dare rikagara manheru ano, tikakona inobuda mangwana kusenisen, asi takaritarisira manheru ano kuti ribude nekuti taita iri agent chamber application. Kana rikabuda iroro zvinoreva kuti tinenge tine mutemo uri kutaridza mapurisa kuti vanofanira kuita basa ravo ivo ravanoita istechita kuratidzira kwedu, ivo vachingotichengeta asi vasingapindire kuzoita mhirizhonga kana kurova kana kukwadza vanhu vari kudemonstrata. Saka ndo gwaro ritakamirira iroro.
Muri kutarisira here kunge muchizosangana negurukota rezvemari kana kuti kungoratidzira chete?
Taatechitoti dai zvaibvira tabva tangoriona nekuti tine petition yatinayo. Taatechitarisira kuti tikakwanisa kumuona ipapo tinogona kumuudza zvinyunyuto zvine vashandi vemabhengi kunyanya yemari yekuti mari yekutambirwa isina chaichabatsira asi mapuraizi ari kuramba achikwira uyezve achikwira akapegwa neus dollars achifambidzana nemutengo wemari wekunze chinhu ichocho tinoona kuti ichocho chiri kungokonzereswa bedzi nokuda kwake nemapolisi emuministry of finance nemuhurumende vatinoshandira isu vari kuti kunyange tikakuwedzerai mari iyoyi yemunoi haina chaichashanda saka tiri kuziviswa kuti vatinoshandirawo vari kuti pedziranai nehurumende yenyu saka vashandi vabva vaenda pakati kuti vanoshandirwa vari kuti hatinawo zvatichagona zvinhu zvaondongwa nehurumende hurumendewo yechitipiwa imari nevamunoshandira saka taida kuti timuone muminista Mutirinyuve titaure nawo kuti zvinhu zvavari kuita zvositiriti nemapolisa vanavana esi 142 aya vamabvise patange kugadziriswa nyika kuenda mberi uye vashandi vanzi vatange kupiwa mari yavo yemaus dollars yakakwana
imari iri kudiwa nevashandi vekumabhanga kuti vange vachitambiriswa
vashandi vekumabhanga vari kutiwo hazvichabatsiri kuti tirambe tichitaura kuti tiwedzerei mari iyoyi yemunoi nekuti kana uchiiwedzerwa nhasi mangwana isina chaichatenga ukaiwedzerwa nhasi usati waitambira yatodyiwa nemaprice increases saka vashandi vekubhengi vari kuti takagara tichitambira mari yedu ichizikana kuti yanga iri minimum yekuma636 kune vanotambira mari shoma asi iri us dollars vamwewo vachitambira ma$1,000 saka vari kuti pamari yataitambira iyoiri yekunze chingotipai neexchange rate iriko hapana ari kuwedzerwa kungotidzorera mari yedu yataitambira nechishandisa exchange rate iripo
mutungamiriri wesangano revashandi rezimbabwe bank workers union vapeter mutasa vari parunhare muharare nestudio 7 mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakazivisa nezuro kuti vanhu vese vane mapurazi akawanda vachaatorerwa vamunangagwa vakataura mashoko aya nezuro pamusangano wevechidiki vebato ravo wezanup f youth convention kurimuka stadium kadoma arthur chigoriwa anoti panyaya iyi
mumashoko anzi nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika anogona kunge anga akanangana nemhuri yevaive mutungamiri wenyika muchakabvu robert mugabe vamunangagwa vati mumwe mukuru aishora nyaya yekutora mapurazi akawanda naiye ainge ainawo
ndikava naimwe mhuri yokuna kumashore and west gore iro kana vazotipa final report tichaisa pachena kuti ningi naningi vane zvakati komaimbotaura wani kuti mupurazi roda umwe noumwe purazi rake vanhu vavabvumidza akawanda koyakazowanda sei tovona kuti hachisarudzairimwe mamwe makume aya topavo vamwe
vakatiwo bato ravo harishaye hope nekuda kwebato remdc inotungamirwa navanelson chamisa iro risingavacherechedze semutungamiri wenyika richivapomera mhosva yekubira sarudzo dzemutungamiri wenyika
ndataura ndakaita election last year tikahwina election iyoyo manzwa kuti kune vakaenda kukoti vemdc The constitutional court is the highest court in this country. Its decision is final. Saka hama dzangu, teererai shoko randakutaura. ZANU-PF inokudza democracy. Pakucherechedza democracy takahwina tinofara. Zvatahwina zvabvira kuchitima cheZANU-PF chofamba. Chingofamba, chichingofamba, vanomukura vachimukura.
Vamunangagwa vakazivisa vanhu vanosvika zviuru zvishanu vaive pamusangano uyu kuti mutengo wehupfu wainge wakakwidzwa uchaderedzwa nhasi.
Ndakazonzwa kuti paitwa remove subsidy kumilmil kufood Raise dune mpunganizo ka nehupfu aiwa bila kutaura pano kuti aiwa hupfu unobata vazhinji hatingabvisi subsidy saka ndiri kuidzorera kuti utengo wehupfu udzokere pasi.
Vachitaura pamusangano mumwe chete gurukota rezvicherwa vaWinston Chitando vakati migodhi isiri kushandiswa ichatorwa. Gurukota rezviminda vaperenzviri vakatiwo vari kupa vechidiki mahekitare 10 padunhu. Vakaenderera mberi vachiti minda isiri kushandiswa ichadimurwa kana vakaipiwa vakaramba vasingarime. Panyaya yehori mutevedzeri webazi rezvemitambo vatinoda Machakaire vakaudza vamunangagwa kuti vanofanirwa kudzinga makurukota anenge aita zvehori kwete kuvadzivirira. Asi mumwe mugari wekukadoma akapinda musangano uyu akati misangano yechidiki yebato rezanu PF hapana chainoburitsa sezvo ichigara ichingoitwa.
Musangano inogara ichiitwa all the time but hapana chatinoona chinji kana chiri kuchinja pane zvese zvavanenge vataura.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF Youth League vaGodfrey Senengamu vakati musangano uyu wakarongwa neNational Executive yebato iri. Ndakamirira Studio 7 kukadoma ndini Ata Chiguriwa.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abatawa mutauriri weMDC vaDaniel Molokela.
SeMDC tanzwa nekuti mapolitijeni vanotsora achinyepera vanhu nenyaya yemunda iyi because vanongotaura chete but kana kwasvika pachinhanho chekuti vaite izvo zvavaiti. Saka zvataura navamunangagwa handifungi kuti zvichaitika. Vakawanda vanhu muhurumende vane mafama akawanda vasingaashandisi. Saka chinodiwa Independent Land Audit Commission kuti vanhu vasiri verutivi rwezano chete vatarise vaongorore nyaya iyi because vanhu vakawanda vakatora minda yakawanda ndivanhu vezanu PF.
Asi kaivo vaiti imi veMDC manga musingadi minda iyi?
Isusu hatidi minda kungochengeta minda. Minda inofanira kubatsira upfumi hwenyika. Saka toda kuti minda ipiwe vanhu vanogona kuishandisa kuti vabatsire kuvaka upfumi hwenyika kuti vanhu vasauraye nenzara. Saka mazuva ano vanhu vakawanda vakatora minda vanhu vasina basa rese nominda yacho. Saka ndozi kukonzeresa kuti Zimbabwe itange kutenga ufu kune dzimwe nyika, itange kuita World Vision nana Christian Care vachibatsira vanhu nyaya yekudya. Tofanira kuti as a former bread basket yeSADC food security tidzokere kwatakabva tishandise minda yedu yatakapiwa naMwari kuti tiite chii, tirime zvakanaka. Saka ndo position yeMDC kuti minda yaisingopiwa mapolitician, ngaipiwe vanhu vanogona kuishandisa kubatsira nyika.
Vakataurawo nezuro yevamunangagwa kuti mutengo wehupfu uchaderera nekuti takambonzwa bazi rinoona nezvemari kana kuti Ministry of Finance richitiro ranga rabvisa mari dzinobhadharwa nehurumende kuti chibage chinotengwa kuGMB chinge chakachipa kana kuti hatingataye masubsidies. Asi vamunangagwa vari kuti izvi vachazvidzorera pazvanga zviri kare. Munoti kudii nemitemo inenge ichiuya zvakadai?
Zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa haizivi kwari kuenda nekwari kufa because ministry yakaanonsa izvozvo iministry yake iye yakapointwa naye, ministry wacho akapointwa naiye. Saka vanongofeja hurumende yacho kuti havagari pasi kuti vaongorore nyaya, vatarise futi kuti zvinhu zvakamira sei kuvanhuko. Tingati vakatorasika kudhara kuti havazivi kuti vanhu vari kutambura sei on the ground. Saka tinozvishoropodza zvikuru zvaitika izvozvo. In the first place they were not supposed kuti vabvise masubsidy because vanhu vari kutambura ka. Ikonomi yakatofa kudhara, vanhu havana mabasa, saka mari vanoiwane kupi yekutenga hufu ichidhura kudai.
Mutauriri weMDC vaDaniel Molokela vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Pepa nhau reKroniko rine nyaya yekuti kuferefetwa kwenyaya iri kupomerwa vaimbova gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vachinzi havana kufambisa mari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe zvakanaka Kwasvaka pachidano chepamusoro soro. Imba inonzi yakavakwa nemari iyi ikapiwa hanzvanzi yavagumbo amai Mavis Gumbo inonzi iri kutorwa nesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Izvi zvaziviswa nemutauriri weZAC vaJohn Makamure. Bepa naure Herald rine nyaya yemazita evatambi venhabvu vakatamba zvinonwisa mvura mugore rino kana kuti 2019 Soccer Stars of the Year finalists. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko vana vokumusha. Ndinokutendai chaizvo kubva patangavo kuzvarwa mhenyero yenyu kusvika pazvara nhasi yakatarisira zvekusisa rimwe gore ndichitenda nemafambisiro muri kuita basa. Ndinoti rambai makadaro, mungoramba muchindibatawo kuti ndipindewo muzvirongwa zvinenge zvichitaurwa. Mashoko okutaura ndinawo chaizvo.
Masorasevashamararevestudio 7 I think zita ndi team wale game changer ndiri muJohannesburg. Ndoda kukomendawo kana kubvunza pamusoro penyaya yemadoctors yemuZimbabwe iri kunzi izvo nemadoctors vanoda kutora madoctors from Cuba. Kuna kuti madoctors acho achibhadharwa maRTGS here kana kuti vachabhadharwa maUS? Because ya noza ndi kuti madoctors angaripo angasingadi maUS angachitiwa wanda mara TGS asi chindira neinterbank rate yemusi uyo. Saka vakuda kutorwa upo kuCuba vanenge vachibhadharwa nei chaizvo chaizvo. Vabhadharwa neUS here kana vari kubhadharwa nebond? Kana vachibhadharwa neRTGS kuna kuti hurumende yedu haina zvido nevana, haina chinangwa nekuti vanhu vararame zvakanaka munyika medu. Chavatarisa kungopa vana vemuZimbabwe ivavo maRTGS vanga vachida zvisingarinyanyi kuvaremera. Saka mari vanayo asi vari kuti havana. Ivo vachikwanisa kuzobhadhara mwana neforex, vari kuzviitira izvozvo.
Chokwadi chiri kutaurwa chimapurisa ari kubata vanhu. Sirias, mapurisa ari kubata zvisingaiti, ari kubata zvisingaiti. But basa racho revari kuita banji ngezviya zvokungosaidirwa zviya zviya, kungoti pabasa panapa pakangowanda maforeners vongouya saizvozvo. Ndo mamirire zvakaita kunoko. Tiri kutomhanya hama dzedu dzakasungwa. Hazvisi kumbofadza bazviri kuitika zvacho. Faindi yacho yekuti ufaindire munhu wacho asungwa yakawandisa kuti hazvisi kumbomira zvakanaka.
Makadiko paStudio 7, ndinoti kwangu vamurombo ndimuno muPretoria. Ndinoshamisika zvikuru pane nyaya ndoda kungotaurawo hangu yanditi bate zvishoma. Inyaya yematanha kuda kutorwa nevanoita nezvemari ava Ministry of Finance, okuti vanotaura ivo vachiti kana munhu akasakwanisa kuti adeclare kuti foreign currency yake aiona kupi, vanotora zvinhu zvemunhu zvaanenge atenga nemari yake voti zvoenda kustate. Zvinoshamisa zvikuru kuti ivo pachavavo vasi kukwanisa, mabhengi haasi kukwanisa kupa vanhu foreign currency yakakwana, nokuti zvizhinji zvinodiwa kuti bhizinesi riende mberi hazviwanikwi munyika. Mabhengi kana asingakwanisi kupa vanhu mari, vanhu havana kumbobvira varamba kuti hatidi kundotora mari kumabhengi, nokuti mabhengi mari inenge yaitawo ichitova neofficial rate. Vanhu havana kumbobvira varamba kutevedzera mutemo wenyika. Chakatadza kuita apa inhamo yakauya mukati menyika ichibva kunyika ichikonzerwa nenyika yacho. Nokuti kana zvii zvokuti ivo vanoti ivo declare mari yako kuti waiwana kupi, kana usina kuiwana kubva kumabhengi voti zvinototora, ivo vasingakwanisi kusupplya mari dzacho dzokunze. Vanoiwana kupi mari yokunze? Ivo vasingakwanisi kana kutenga zvavo kana magetsi chaiwo chaiwo, vanoiwana kupi mari yokunze? Masubsidies havaiita kuti chikafu chinge chakachipa chavasingakwanisi kuti kuprodusa munyika, chavakauraya agriculture yacho. Vari kutadza kuita zvinodzidzike mitengo vakabvisa masubsidy kuti nenyaya kuti chii nyaya kuti havakwanisi kudii hakwanisi kuwana mari yacho saka vari kunyanyoteerei vanhu vanhu ava vari kutonga here vari kutungamirira here kana kuti vari kurwadzisa vanhu if they can't provide foreign currency through the official channel saka vanhu vanoiwana kupi ndosaka muchiona vana power sales vakuti vakuvhara zvitoro zvavo vanhu vangani vachachiwa nebasa ipapo hazvina kunaka vanhu ngavadzidze kuti konewa zvinhu vazvikonewa handiti ngaisiye matambo zanup f kana yazvikonewa ngaiti aiwa zvakona toona kuti zvimwe zvinoteera vamwe vombozamawo
vakuru vakuru westudio 7 makadini zvenyu vana mukoma hwande hani ndinofara ndiri muno musouth africa ndiri kuda kucontributa pamusoro pezviri kuitika munyika yedu yezimbabwe ndarota hope dzimwe dzandasangana nadzo nhasi ndichirota vamugabe navatsvangirai vane meeting vachiti chii zviri kuitika pasi apa vafanira vatadzaka kutonga nyika saka todini ndoda kungosimbisa vana vese vezimbabwe kuti noorambai makashinga kushata kwezvinhu kudai soko zvaakutonaka asi ngatirambe tichinamata mwari nekuti mwari vanotida mwari vanotida musafunga kuti kutiza musha wako munhu uchiuya kuone kuzogara muno munyika yesouth africa kudaba asi kuti tinongoramba tichingozvisa pamberi pamwari mazimbabwenzi mwari vanesu vanotida zvokutida zviya saka ndiringoti ngatisimbisane pakushinga nekunamata mwari vachaita kuda kwavo ndini pastor madhikoni ndiri mupotistrom ndatenda zvangu
ndinoda kubvunza hurumende yavamunangagwa kuti kana isingabhadhare madhokta vanoda kuzotongani vanhu vese vaparara kufa studio 7 buritsai nyaya iyi vana tanonoka ngwande please nanajonga kandembire kuti ndoda kuziva kuti hurumende yamunangagwa kana isingabhadhari madhokta ivo vachinorapiwa kuchina mumwe womunhuwo zvake anokwanisa kusvika kuchina here mumwe womunhuwo zvake anokwanisa kuuya kusouth africa here ko madhokta vako adzingirei kune avo vasingakwanisi kuafoda kuya kusouth africa madhokta hamusiri kupa mari maticha hamusiri kupa mari maticha haasi kuticha hapana ticha angatiche iye asingabhadharwa munhu wese anoda mari transport yadhura mamedical adhura zvese zvinhu zvadhura inflation every day
ayo mashoko evamwe vateereri vestudio 7 vari kwakasiyana-siyana ipfungwa dzavo dzisina chokuita nestudio 7 titumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nyaya yemhosva iri kupomerwa mutungamiriri wenyika yeamerica vadonald trump yekuti vakashandisa masimba avo zvisiri pamutemo apo vanonzi vaida kuti ukraine itange yaferefeta vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vajoe biden avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo isati yapiwa rubatsiro rwemari inonzi yapa kuti muamerica muite kupesana kwakanyanya mukuvhota mudare recongress kuti vatrump voferefetwa here kana kuti kwete vebato rinopikisa remadhemokrats vakawanda vakati ngavaferefetwe asi hakuna kana webato ravatrump remarepublicans akatsigira kuti vaongororwe hurumende yemuiran iri kupomerwa mhosva yekuvhara kushandiswa kweumhizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti intaneti senzira yekudzivirira kuti vanhu vasaratidzire kuvharwa kweintaneti kwave nemazuva matanhatu kuchiitwa asi iko zvino sangano rinoongorora mashandiro eintaneti renetblocks rekubritain rinoti kuvharwa kweintaneti kuri kuita zviri nani kune mamwe matunhu emunyika iyi muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Nasi vanhu muAmerica vari pazororo rekutenda kana kuti Thanksgiving apo vakawanda vanenge vachitandara nekudya nehama neshamwari. Thanksgiving yakatanga kupembererwa nevamwe muna 1621 asi ikazova zororo muna 1683 apo mutungamiriri wenyika yeAmerica vaAbraham Lincoln vakatara zuva iri sezororo remunhu wose rinoitwa muna mbudzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Reverend Dr. Isaac Mwase vekereke yeUniversity Baptist Church kuBaltimore muMaryland muno muAmerica.
Izuva rinokosha zvikuru nekuti rinopa mukana kumhuri kuti dzive dzinombomira kubva pachinhandemutande chekushanda wombomira kuti zvii zvatinofanira kutenda Musiki maropafadzo ari muupenyu hwedu.
Imi muri mukuru wekereke munenge muchiitawo sei pazuva reThanksgiving?
Pazuva reThanksgiving izuva ratisingaende kubasa. Nhasi tichawanawo mukana wekuti timbomira nehama neshamwari kuti tive tinotenda Musiki nemaropafadzo avo.
Tingati zvii zvinenge zvichipa kutendwa nevanhu apa?
Vanhu vanenge vachimira kuti vatende utano hwavanavo, mabasa avanavo, hukama hwavanavo mumhuri neikoko kwavanogara. Inguva yekumbomira munhu uchiverenga maropafadzo ari muupenyu hwako.
Totarisawo kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica, tinoona kuti kumusha uku hakuna zororo rakadai. Semaonero enyu muchitaurawo nevamwe, munoona kuti vanhu vapindawo here zvakadzika-dzika mune iro zororo reThanksgiving iri? Vanhu vari kunyatsozvinzwisisawo?
Veruzhinji vaakunzwisisa kuti kurarama munhu une chimiro chekutenda kurarama kwakanaka. Kutenda kunofanira kuvepo muupenyu hwedu nguva dzose. Asi kana munhu ukawana mukana wekuve nezuva rekuti zuva iri taakumbomira kuti semhuri tive tinocherechedza zvose zvemuupenyu hwedu zvinove maropafadzo, chinhu chakanaka kuita.
Tichitarisawo idzo mhuri dzamuri kutaura kuti vanhu vanouya pamwe chete vachitenda upenyu, vachitenda Musiki, asi zvinovabatsirawo sei semhuri?
Zvino inguva yekudzidza zvikurusa mhuri dzine vana kuti zvinhu kana zvakanaka muupenyu hwemhuri, zvakanaka nokuda kwenyasha, zvakanaka nokuda kwekuti Musika anopa vanhu simba rekushanda vagokwanisa kuwana zvavanowana. Kana mhuri yakatarisana nekumanikidzirwa, yakatarisana nenguva dzakaoma, nguva dzakaoma idzodzo dzinoita kuti munhu umborangarira mazuva apo zvinhu zvanga zvakanaka, zvokupawo mukana wokuti unamati nekushanda kuti zvinhu zvishanduke kuti ugowana chaungatende Musiki pamusoro pacho.
Mufundisi Isaac Mwase vekereke yeUniversity Baptist Church kuBaltimore Maryland muno muAmerica. Signal apererwa nenguva. Sezvo nguva yedu yaperawo, regati mbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane mapurazi akawanda vachatorerwa. Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Molokela vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.